Kurudziro yaitwa nemukuru anoona nezveutsanana mubazi rezveutano vaGoldberg Mangwado apo vange vachitaura nevatori venhau pamusoro pesvondo reSanitation Week. VaMangwado vatiwo nyaya dzeutsanana dzichiri pasi pasi muZimbabwe uye zvakawanikwa kuti pachine vanhu vakawanda mumaruwa vari kuitira tsvina mumasango. Vanoti izvi zviri kuitikawo mumadhorobha.
We only have 2% that is actually exercising open defecation in urban areas. But if we are to go into rural areas, we do have a little bit of a challenge whereby we are looking at about individual or improved sanitation and shared sanitation together coming to about 48%, and this is where we have the greatest challenge of about 27% of our population out there resorting to open defecation.
VaMangwado vati nekuda kwekuti vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana ndivo vari kusvibisawo nzvimbo dzavanogara, makanzuro anofanira kubatsira vanhu ava kuumba makirabhu anokurudzira pamwe nekubatsira veruzhinji kuti varase marara munzvimbo dzinokodzera pamwe nekurega katsika kwekuti tsvina munzvimbo dzisina kukodzera.
But for as long as we do not empower the people themselves, as long as we do not organize them, we will always have these mountains of refuse. We will always be having refuse being dumped everywhere anyhow, and I'm sure from here today we will all be conscious. If you see somebody driving in front of you, they will throw a tin out through the window. If it doesn't hit your windscreen, you're lucky.
My remembrance mashava ava anoshanda neZimbabwe Institute for Sanitation and Water Development vati vodingindira regore rino nderekuti vanhu vanofanira kusiyana nekatsika kekurasa marara pese pese pamwe nekurega kuitira tsvina munzvimbo dzisina kukodzera.
We are also looking at the human waste aspect, that as a nation we've embarked on the drive to have zero open defecation. As you all know, that in our country access to sanitation is at low levels of actually below 40%.
Mumwe mukuru mubazi rezvemvura mukanzuro yeHarare muHarare Water vaSamo Muserere vatiwo kanzuro yeHarare iri kushandana pose painogona napo kuitira kuti guta rive neutsanana nemvura yakachena, asi vati pane dambudziko remari. Vati semuenzaniso makore mashomanana apfuura paigara paine mapaipi emasiweji makumi mashanu ainge akaputika pamusha wega wega, asi mazuva ano dambudziko iradzikira kusvika pamapaipi gumi chete pazuva rese muguta. Asi vamuserere vatiwo vanoshushikana kuti Harare Water iri kuramba ichidira mvura ine tsvina mudhamu rechivero sezvo michina yavo yekugaya siweji iri kutadza kugaya siweji yese inobva muguta zuva rega rega. Harare inoburitsa 144 megaliters dzemasiweji pazuva uye Harare inokwanisa kugaya 94 megaliters dzesiweji chete. Nyaya yekushayikwa kweutsanana nekusatakurwa kwemarara ndiyo imwe inoita kuti vagari vemuguta vabatwe nezvirwere zvekorera netyphoid. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.